nekuda kwedambudziko rekushaikwa kwemari rayo nenguva richiitika munyika mumabhangi munogara makatsokodzerana nevanhu vanenge vachitsvaga mari kunyanya pamazuva ekuvhurwa kwezvikoro asi zvimwe zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvave nemaswipe machine uye zvave kubvumawo kuti vabereki vabhadhare nenzira yekushandisa mari yefoni kunyanya EcoCash vamwe vabereki vataura nestudio 7 vati vanotambira danho iri sezvo rave kuvarerutsira panhamo yekutsvaga mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro mumwe wevanhu ava ndimuzvare mutsasvanda avo vati chikoro chemwana wavo chakatanga kushandisa swipe machine pakutanga kwemwedzi uno
ina hangu ndangotenda kuti pachikoro zvinobva kuwanikwa point of swipe kana tichida kubhadhara fees takukwanisa kuswipe panoti tinonomira kubhengi so kuti fees yemwana wangu i 200 ndakutonopedza 4 days ndichidzazvivarese kubva na 7 kusvika na 4 ndakangomirirawo $50 tisingaverengi mabhengi charges every day pa 4 days idzodzo kana zvekuti vaisiwo EcoCash takukwanisawo kubhadhara neEcoCashwo fees yemwana panopti ndopedzawo nguva mwana achingodzingwa ndichishaya kuti cash yacho ndiyowanepi yekubhadhara fees
mumwe zvemubereki vabrewster gwirei vati kunze kwekuve neswipe machine chikoro chemwana wavo chave kutambirawo mari paEcoCash izvo vati zvinobatsira kuti vasarasikirwe nenguva vachitsvaga mari pane kuita zvimwe zvinoraramisa mhuri yavo
zvaitikonzera kuti tisakwanisa kuita zvinhu zvataida kuita panguva yakare kufanira nekuti tichimira kumabhengi dzimwe dzenguri waimira mubhengi woshaya mari asi iye zvino wakwanisa kuita zvinhu zviri izi nekuenda kuchikoro unoswipa kana kushandisa EcoCash uri pachikoro izvinoiva izvo zvakutisevherawo nguva yedu
asi nekuda kwekuti kunetsa kwemari kuri kuramba kuchienderera mberi munyika vanhu vave kutambira kuti uremu hwemari yebond note nemari yekunze uye nemari yekubhadhara munhu uchishandisa card zvakasiyana semuenzaniso kana munhu uine zana remadhora ekuamerica unogona kuwana zana nemakumi matanhatu ebond note kana munhu uchishandisawo kadhi kutenga kana kubhadhara chinhu chezana remadhora unogona kubhadhariswa mari iri pakati pemadhora mashanu nemadhora gumi pamusoro mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati chikoro chemwana wake icho chinove chimwe chezvikoro zvakazvimirira zvega muguta rebulawayo chinoti chinoda kuti mari yechikoro ibhadharwe imwe iri mari chaiyo imwe kuchishandiswa card studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanigel gambanga vatsinhirawo kuti danho rekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari yevana vavo yechikoro vachishandisa maswipe machine idanho rakanaka chose
sokuziva kwenyu mari iri kunetsa kutora kubva mabhengi mazuva ano saka kana pachinge pane imwe nzira yekubhadhara inoitira kuti vanhu vashandise nzira iyoyo pasingabuditswe iyo mari chaiyo yavanenge vamirira mucue kwenguva yakareba mubhengi chinhu chakanaka asi tinofanira kutarisa zvakare kuti nekunetsa kunosimboita masaisai kune dzimwe nzvimbo dzemuzimbabwe zvinhu zvakaita semapoint of sale machines anoda kushandisa masaisai zvinogona kuzotadzisa vamwe vabereki kubhadhara uyezve vamwe vabereki vasina iyo makadhi ekubhengi vanogona kuona kunge vasarira kumashure vachizotadza kuzobhadhara nenzira iyo yakareruka
vagamba ngavati havaone chakaipa pakuti zvikoro zvakawanda zvishandise EcoCash sezvo zviri pachena kuti ndiyo nzira yekutumira kana kutambira mari iri kushandiswa nevanhu vakawanda munyika
handione sekuti kushandiswa kweEcoCash kuitwa nezvikoro ingave nzira ingambunyikidza vamwe vabereki vasiri pa iyo EcoCash kana EcoNet network nekuti sezvakamboonekwa nePortals inova iyo inoongorora mafambidzano emasaisai nezvekutaura panhare mbozha EcoCash ndiyo inoshandiswa nevanhu vazhinji muno muzimbabwe saka kutoshandiswa kwayo nezvikoro zvinoreva kuti zvikoro izvozvo izvi zviri kuda kubatsira ruzhinji rwevabereki vanenge vachiuya kuzobhadhara mari dzefees zvakare kana vabereki vachiona kuti havana kunge vatenga line reEconet iro rinodikanwa kuti vashandise EcoCash mazuva ano zvarerwa kutenga iwo maline acho nekuti maline ese anotengeswa nemakambani enhare mbozha dzakaita seEconet Net1 neTelecel achipa akubatika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana saka hachizi chinhu chinganyanyoomera vabereki kuti vawane mari shomanana inodikanwa kuti vatenge line iroro kuti vazoendawo paEcoCash vabhadharewo nenzira yakareruka
vabatler tambo vanove mutevedzeri wemukuru wesangano recenter for public engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vati kunyange hazvo pane matanho ari kuedza kurerutsira vabereki kuti vabhadhare mari yevana vavo vechikoro zvakakosha kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rigadziriswe zvachose risati ranyanyoipisisa mumwe womubereki variwo mutori wenhau vaadmire kudita vatsinhira mashoko aya vachiti pane pamwe pakadai sekukwira makombi pekuti vanhu vanoda kushandisa mari chaiyo
electronic system yakanaka but tikataso nerimwe rutivi sevanhu vajairira kubata cash unoona kuti ma service provider hapana sema transport operators vane vachidawo cash iyoyo kuti kwavanoenda uko vanotenga mapatsa avo kumwana vachizoda cash saka system yacho yese inonetsa kuti titi vamwe havasi kuda cash umwe aruda cash saka handizivi hangu kuti this particular move yema authorities kuti vanabhadhara neswiping icharapa here nhamo yatina yekuda mari ingori pfungwa yemunhu muzimbabwe kuti toda kubata mari
pakutanga kwegore rino bazi rezvedzidzo rakazivisa kuti raive ratora danho rekuti zvikoro zvinosvika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nemaswipe machine senzira yekuti vabereki varerukirwe nekubhadhara mari yechikoro asi zvikoro zvakawanda hazvisati zvave nemichina iyi senzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemari gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vakati munguva shoma inotevera vachaparura imwe mari yemabond notes. Nakamira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.